Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 25, 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Oto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 2,296, uye vafa vava makumi matatu nevana.
Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi yokuti musi wa 1 August tenge taane hurumende itsva, kana kuti inonzi National Transitional Authority, yavafundisi navamwe vanhu vasina maelections vakahwina haisi pabumbiro remutemo guru.
Hurumende inotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume.
Tashamisa nevamwe vese pasocial media ndokutakatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana-siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kupulanwa musi wa 31 July, vakawandisa. Asi tinozotinetsa ndechekuti kuvavira ava chii chazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko ehurumende pane zviri kuitika pana Chingono nava Ngarivume. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 2,296, uye vafa vava makumi matatu nevana. Uwandu uhu huri kutarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Kukwira kwehuwandu uku kunotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri nezuro, kana kuti 172. Vanhu gumi nevaviri vanhu vakabva kuSouth Africa, vasere vakabva kuBotswana, uye vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemashanu nemazana manomwe ezviuru, kana kuti 15.7 million. Hurumende yaramba nhasi kuti mutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakasungirwa nyaya dzekuburitsa huori huri kuitika muhurumende, ikati vaviri ava vakasungirwa nyaya dzekuronga kubvisa hurumende nemhirizhonga vachibatsirwa nenyika dzakaita seAmerica. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti hurumende iri kushushikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti Chingono navaNgarivume vakapambwa, asiwo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau, vabvise hurumende zvinenge nechisimba zvisiri pamurawo. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi. Iyi yokuti musi wa 1 August tenge tane hurumende itsva kana kuti ninonzi National Transitional Authority yavafundisi navangu vanga vasina maelections vakahwina. Haisi pabumbiro remutemo guru. Saka ndonyaya dzavakasungirwa idzodzo dzokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu.
Amai Mutsvangwa, vati pane vatori venhau nemapepa nhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika, uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi. Vati kunyange Chingono paakanyora nyaya yeDrugs International, hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau. Asi vati chinoshamisa panyaya yeChingono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira America. Amai Mutsvangwa vati chinguva namapurisa asvika pamba paChingono kuti musunge vashandi vepamuzinda weAmerica muHarare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita seTwitter vachikanganisa mapurisa akiita basa ravo.
Within minutes of arrival of the police at Mr. Chingono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens.
Tasina chinguva mapurisa asvika pamba paChingono. American embassy yange yatovepo ichitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo panyaya iri pakati peZimbabwe nechizvarwa chai. Chii chinombonyanya kudiwa neAmerica panyaya iyi?
Amai Mutsvangwa vati kupindira kuri kuita America munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, uye zvakakosha kuti imbosiya Zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi, kurwisana nehuori pamwe neCOVID-19. Vati vanhu vakaita saChingono vanhu vasingadi kuona Zimbabwe ichibudirira. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai Mutsvangwa. Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seUnited Nations.
Saka tisatamboenda kune kuti kuAmerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii. Inini sehurumende muZimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu? Takaona kuti vangu vasingatevedzi mitemo yavo, uye even mukatarisa matweets avo mukoma Hope kana kuti vaJacob Ngarivume, vepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence hapana. Vakangotaura kuti aiwa musi wa31 tida kuita demonstration. Zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu. Saka tinoshamiswa isusu main opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution.
Achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeAMH Trevor Ncube munguva pfupi yapfuura, Chingono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi rezvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndosaka ari kushungurudzwa. Asi amai Mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muZimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi, uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita saChingono, asi varamba kuti vakamupa basa akaramba.
Hopewell muZimbabwe, naizvozvo isu kuministri kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia. Hapana watinosarudza kuti uyu hatitauri naye, uyu hatitauri naye. Tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefo, tosefa. Tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi.
Chingono navangarivhumi vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate. Apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyaya yaChingono ichaenderera mberi musi wa7 Nyamavhuvhu, ukuwo vangarivhume vachange vari mudare musi wa14 Nyamavhuvhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata magweta ari kumirira Chingono navangarivhume kuti tinzwewo divi ravo pane zvataurwa namai Mutsvangwa. Magweta evaviri ava akati achapikisa mudare pamusoro kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi nyaya dzematongerwo enyika dzinoti mashoko aburitswa namai Mutsvangwa anoratidza kuti hurumende haina kumira pachokwadi panyaya yekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. nyanzvi idzi dzinoti dziri kushushikanawo nemashoko amai Mutsvangwa ekupuma uroyi kunyika dzakaita seAmerica, idzo dzinoti dziri pamberi mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakawanda. Mukuzeya zvakadzama mashoko aburitswa namai Mutsvangwa, Tabata mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya dzandinganyanyotaura zvakanyanyisa sezvo iri kumatare, asi ndinoona iri nyaya ine mibvunzo yakawanda isingabzisisiki kuti vaviri ava tavanyanyotaura tashamisa kune vamwe vese pasocial media, nekuti takatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana-siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze, nenyaya kana yemademonstration ari kuplanwa musi wa31 July vakawandisa. Asi tinozotinetsa ndechekuti ko vaviri ava tichazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri? Asi pari kuenda paTwitter, pari kuenda paFacebook, pasocial media vakawandisa vanhu vari kutaura nyaya yemademonstration a31 July aya.
Hurumende yadoma America senyika iri kushanda navangarifume navachimono mukuda kuburitsa hurumende yava Emerson Mnangagwa pachigaro nenzira dzisiridzo. Munotora sei mashoko iwaya?
Naiwawo kuti vatoto mashoko anoleta kumatambira ndonyaya yatatozobata-bata nhasi pachinyorwa zvandaita kuti pahunzwawo Minista Mutsvangwa kuti umbowo hwamuinayo sehurumende ndekuti nyaya iyi hakusika kutanga tichinzwa, inogara yakangomutswa kuti vanhanhenge vari kushanda neAmerica, vanhanhenge vari kushanda nenyika dzekumadokero. Asi pavabvunzwawo kana papress conference iyoyo neumwe wamutapi wenhau wanga aripo, umbowo hwacho uripi? Hapana umbowo hwakwanisa kuti utaurwe upuhwe namai Mutsvangwa. Vangotaura kungoti taita kuti tizive kuti vari kushanda vachimono vari kushanda neAmerica, ndechekuti vachingobatwa nemapurisa, vachingosungwa nemapurisa, America yange yakutotoropodza hurumende yeZimbabwe. Saka handioni chiri chinhu chatingati ndo umbowo zvechokwadi chokwadi, zvinhu zvakapusa kudaro zviri kushandiswa nehurumende kuti vapomere mhosva dzakakora kudaro, ndokuti mhosva yakadaro ihumbe yekunzi iri kushandiswa nenyika dzekunze kukonzeresa mhirizhonga kana kubviswa kwehurumende yemunyika mako.
Mashoko akadai anosiya ukama hweZimbabwe neAmerica hwakamira sei?
Unosiya ukama neZimbabwe neAmerica hwakaipa zvachose, ndekuti hurumende yedu kubva payakapinda iripo iri kuzviti new dispensation, asi vari vanhu vanga varipo havo kubva na1980 vakapinda vachiti tida kuita re-engagement, tida kutaurana tiite ukama hwakanaka. Zvino kana uchipomera mhosva yausina umbowo une munhu wauri kuti ndida kudyidzana newe, watotanga zvakaipa. Dai pane umbowo hwacho taiti mungavataurane woti umbowo uhwu muri kupindira muneZimbabwe, muri kushanda nevanhu ava vakadai vakadai kutibvisa pachigaro, umbowo hapana. Saka zviri kutokanganisa ukama hweZimbabwe nenyika dzakaita sanaAmerica nanaBritain nedzimwe dzavanogara vakangokombora mhosva.
Vambofana, takanzwa vaPatrick Chinamasa veZANU-PF vachibuda vachishoropodza chimono kuti ari kuburitsa mashoko ekunyepa ende mutemo ichange chishandiswa naye, tozoona chingono achisungwa. Munoatora sei mashoko avachinamasa avakaburitsai?
Ndopane nyaya yatinofunga kuti ndopane nyaya. Kana vaiti zviri kuburitswa navachingono ndezvekunyepa, tichashandisa mutemo kuvasunga. Ko vakadii kuvasunga nenyaya yacho iyo yekunyepa? Vakanyepa papi? Asi taakuona kuti nyaya yavakusungirwa vari kunzi vari kukurudzira mhirizhonga musi wa31 July. Ko iyi yekunzi vari kunzi vakanyepa iyi yainda kupi?
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kilohertz. Manieru ega ega ningwa za 7 PM sondo kusuka mugovera. Mwenenge mchitibata pa masaisa ya noti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti kushanduka kuri kuitika muSiberia pamwe nekunyunguduka kwechando kuri kuitika mugungwa reArctic Sea kumahombekombe kweRussia. Munongedzo mukuru wekuti mamiriro ekunze ari kushanduka zvikuru uye izvi hazvisi kudzokera shure. Huwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose wadarika mamiriyoni 10.5 nemazana manomwe ezviuru kana kuti 15.7 million. Uye vanhu vafa vadarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe kana kuti 639,000. America ndiyo iri kutungamira iine vanhu vadarika mamiriyoni 4 nezana rezviuru kana kuti 4.1 million. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo vanova ivo murwi wehondo yerusununguko. Tichange tiri kunzwa kubva kuna amai Dongo kuti vari kuona sei nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mai Dongo vanoti ivo kunyangwe hazvo vanhu vari kunzwa nezvedambudziko iri zvizhinji zvinofanira kuitwa nyanya kudzidzisa veruzhinji panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 kuti vanozvidzivirira sei uyezve kuti vasatapurire vamwe nyanya madzimai nemhuri. Regai tiende kuna amai Dongo tinzwe kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu pamusoro pedambudziko irori reCOVID-19 nezvimwe zviri kuitika munyika.
Chokwadi vanoimba kuti vanhu vedu vazive, asi chandiri kuona ndechekuti dambudziko ragara riripo kusvikana kuri kuita nyika pamusana pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Saka nekudaro vanhu vari kuda kuti vaedze pavanogona kuti variritire mhuri pamusana pekuti programu iyi haina kunyatsopuwa rubatsiro rwakakwana. Vanhu vari kubuda pamusana pekuti varoda kufidha mhuri yavo. Kudai kuruti paine rubatsiro rwakaiswa rwanga ruchibatsira vanhu, ndaitarisa kuti vanhu vaiteerera mitemo yekuti vagare mudzimba.
Zvii zvingaitwe nehurumende panguva ino yeCOVID-19 kubatsira veruzhinji?
Hurumende yaifanirwa kupa rubatsiro, kunyanya rubatsiro kumadzimai, rubatsiro kuchembere, rubatsiro kune vanhu vasingaseenze. Une kana kunyika dzekunze idzi vanopawo rubatsiro kuna naEngland vanopa inonzi UB40. KuSouth Africa vanopa rubatsiro. Muno chembere chaidzo dzinenge dzasvika 65 hadzina rubatsiro rwadzinowana. Dzichiri kutotatarika kutozvisenzera kutoona kuti vakwanise kusapota vakwanise kuzvichengeta. Kana zvakatodaro chinditaurirai kuti vari kupona nei. Chembere chaidzo hapana anonzi anotambira mari, asi ndivo vakasenzera upfumi hwatiri kuparadza zuva ranhasi. Saka I think zvinodiwa kuitwa ndezvekuti madzimai ngaawane rubatsiro. Hapana maprojects anofamba iye zvine zvemadzimai nekuti madzimai akawanda airarama nekutengesa zvinhu, vamwe vachirarama nekurima. Kana takatarisa kumaruva, ini ndiri murimi. Iye zvinezvi ndine zvandakarima zvakawanda zviri kuparara zviri kumusha. Pamusana pekuti handichakwanisi kufamba pamusana pe lockdown. Saka zvinhu izvo zviri kuparara. Saka munotarisa kuti ndaramo yavo inobva papi kana vachiti zvavari kurima zvacho vari kutadza kuzvitengesa. Takatarisana negore rino, igore rakashusha. Vashoma vakakohwa. Ruzhinji haruna kukohwa. Saka zvatiri kutaura izvozvi, unoona munhu wemudzimai achitsetsera kuti ndobikei nhasi. Saka chinditaurirai kuti kana avharirwa kuti akwanise kuzviyamura kuti atsvage chekuriritira mhuri yake, anorarama sei.
Tombotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Muri kuona sei zviri kuitika munyika pari zvino?
Kusunga kwava hope well chingono nguva ino yeCovid handioni kuchienderana nemagariro atakaita, uyezve nekufunga kunozoita vanhu vemunyika muno. Vanonzwawo kushushika kuti iye zvinezvi tofanira kunga takatarisana nedenda iri riri kuuraya, kuti tione kuti denda iri torigadzirisa sei, toriita sei kuti tione kuti vanhu vedu vavakwanise kurarama. Kusunga hope well chingono kunotokonzeredza zvinhu zvakawanda. Zviri kutondinetsa kuti kune avo vanopa mazano kuvatungamiriri havasikona here kuti vari kuzvipfuura nepfuti mumakumbo, nekuti ruzha rwacho runozoita kuti zvibatane nevanhu vasinei nazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Margaret Dongo. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCovid-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezviri kuitika kuChipinge kumunyokowere, uko vagari vanosvika mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750 vakapiwa mazuva manomwe nehurumende ekuti vange vabva mudunhu iri. Mazuva manomwe aya ari kupera mangwana unove musi wa26 Chikunguru iri svondo, zvichireva kuti kukundikana kwavo kunge vabva mudunhu iri vari kuzobviswa nechisimba. Asi vagari takaonawo vachitora matanho ekuenda kudare redzimhosva vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachipikisa danho rehurumende rekuti vange vabva munzvimbo dzavagere, pamusoro pezvo vasina kupiwa kwekuti vange vachienda. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku, ava nesangano riri kushanda richibatsira vagari munyaya iyi. VaMaduku, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kumunyokowere kwatinonzwa kuti vagari vakapiwa mazuva manomwe ari kupera mangwana kuti vange vabva munzvimbo dzavagere?
Ndoda kutenda mukoma Jonga nekuti pamukana kuti tikurukure nenyaya dziri kuitika magariro edu. Tingati ichokwadi kuti isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tiri kushanda zvakanyanya kuti tidetsere nharaunda dzese dziri kusangana nematambudziko ekubviswa pavari kugara, asi vasina kunge vakataurirwa kuti vachaenda kupi. Pari zvino tiri kubata nyaya idzi munharaunda dzakawanda dzinosanganisa mawadi 7 muChipinge, asi dambudziko ratinaro pazuva ranhasi idambudziko rekuva munyokowere. Mudzviti pamwe chete naCEO kuChipinge RDC vakataura nevagari vepamunyokowere vachivati pamazuva 7 vange vabuda munharaunda yavanogara, asi vange vasina kuvaudza kuti vachaenda kupi.
Saka imi sesangano muri kubatsira sei vagari munyaya iyi?
Isu sesangano rePlatform for Youth and Community Development tinoshanda takanangana nekuti bumbiro remutemo rinoti chii. maitiro edu tinoshandisa yatinoti human rights based approach. Saka tichitarisa bombero redu remutemo rine masections akawanda anotaura nekodzero dzekuti munhu ane kodzero yatinoti human dignity, kutoremekedzwa zvaari. Mushandisa nekodzero yekuti munhu anofanira kuwana yatinoti access to information, kuti kana vanhu vachibviswa, bombero remutemo rinenge richitaura zvakanyanya kusimba pasection 74 yebombero remutemo kuti munhu ane kodzero yekunge ari paanogara, asi kana akubviswa paanogara ipapo panofanira kunge paine hurukuro inoitwa yekuti oenda kunogara kupi uye nenzira ipi yavanenge vachibatswa. Saka izvi isusu sesangano replatform for youth and community movement tinoziva kuti hazvina kunge zvakaitwa. Saka hatisi kuwirirana nemafambisirwo eprocedure yekuti vanhu vobviswa vachienda kupi.
Saka imi nyaya yamusiri kuwirirana nayo ndeipi apa padambudziko iri?
Nyaya yatisiri kuwirirana nayo apa ndeyekuti vanamudzviti vakazoenda vega vonotaura pfungwa yekuti vanhu ngavabude pasina kuita hurukuro yakazara, nekuti vagari ava pane zvinhu zvakawandawo zvavasinganyatsoziva zvinenge zvichida kuti vange vachikurudzirwa.
Saka matanho api ama akutora ekugadzirisa nyaya idzi?
Pane zvino malawyers edu atagarishana navo veZimbabwe Lawyers for Human Rights takatofaila mapepa kudare rehigh court kuti aiwa zviri kuita DA na chief executive vambomiswa kunoenda kunharaunda yekumunyokero vachiti vanhu ngavabve kusvika paitwa procedure chaiyo chaiyo yekuti vanokurukura nevanhu vouyawo necourt order inenge yanyatsa kuti vachitarisa kuti nguva yatiine inguva yechando, nguva yatiinei inguva yecovid-19, haisi yekuti vanhu vapihwe mazuva 7 avakatopihwa paritora nekudai akutoda kukwana. Saka tinoona sekuti vanenge vasina kutarisawo zvinhu zvakatowandei zvinosanganisa padignity yemunhu, zvinosanganisa paright yemunhu yekuti awanewo pekugara.
Koiyo hurumende iri kupawo zvikonzero zvipi zvaita kuti vabvise vanhu ava?
Mudzviti vari kuti ivo vanhu ava vapfurikidza namba yevanhu vanga vachifanira kunge vachigara munharaunda imomo, nekutiwo pane mamwe madzimutape kana kutiwo vamwe venharaunda vanenge vachitengeserana mastands zvisina kunge zviri pamutemo, kana atingati vachiita atingati maland barons aya vanongosvika vachingoti uyai vanhu vachingotengesera vanhu. Saka panenge pachida kuti pagadziriswe. Isu izvi zvavanotaura zvinozvinzwisa, asi hatibvumirani nepfungwa yekuti kana pange paitika nyaya dzakadaro vanhu votozinga vachidzingwa vopiwa 7 days. Panoda kutaurirana vanhu vonzwisa kuti vari kuita izvozvo zviri pamutemo ndevapi. Pane matanho anofanira kutorwa mukutaurirana.
Manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Madruku muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 2296, uye vafa vava makumi matatu nevana. Asi huwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana. Tanzwa hurumende ichitaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ndarivume. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti dziri kushushikana zvikuru nemashoko aburiswa nehurumende pamusoro pezvakaitika pana Chingono navaNdarivume. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindanet pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.